mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu 150. Mamwe makereke oshorawo tsamba yakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference. Vasikala vanoti mapurisa ngaatange abuda pachena vasati vanozvipira kwaari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu 150 zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatatu 5643 nezuro vanhu vanoita mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu 265 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava mazana maviri nemakumi mashanu nevana 254 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe gumi nemumwe vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevasere 28 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine gumi nevashanu vakafa neCOVID-19. Dunhu remasvingo iro range risina munhu ati afa nechirwere ichi nezuro rakaita munhu mumwe chete wekutanga afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 4442. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazopindura tsamba yakanyorwa nemabhishopu ekereke yeRoma vari pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference, iyo yaikurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko anonzi ari munyika anosanganisira nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Vachitaura pamberi pemusangano wePolitbro webato ravo reZANU-PF, vaMnangagwa vakati bato ravo rine ukama hwakanaka chose nevemakereke hunobva munguva yehondo yerusununguko. Vakati vanokatyamadzwa kuona kuti kune vamwe vemakereke vatanga kuda kushandisa kereke dzavo kuendesa mberi zvinangwa zvakawandika zvekuda kubisa hurumende vachishandiswa nenyika dzekunze. VaMnangagwa vakati vemakereke vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kubuda pachena voumba mapato ezvematongerwo enyika anozokwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza2023. Hurumende yagara iri kuramba kuti munyika mune matambudziko. Vachitauravo kumusangano wemakereke kwamutare nezuro, mutungamiri wekereke yeZion Christian Church uye vari mutungamiri wemubatanidzwa wemachechi emunyika weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaNehemiah Mutendi vakashoropodza danho resangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rekutaura nezvenyaya yegukura hundi, vachiti makereke haafanirwe kuvhura mavanga akapora kare. Zimbabwe Council of Churches inoti ichapao maonero ayo mushure mwemusangano wabari kuita. Nyanji mwenezo matongere enyika wachizidisa Patswane University of Technology ku South Africa, Dr. Munyaradzi Mukonza, vanoti vanoona sekunge minduro yemutungamiri wenyika inoratidza kuti vamunangagwa havasi kunzwisisa dambudziko riri munyika pari zvino. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na Dr. Mukonza.
Mumashoko aturwa nemutungamiri wenyika vachipindura tsamba yakanyorwa nemabishop Roman Catholic, ndaona sekuti mutungamiri wenyika havasi kunyatsonzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hongu mukutanga kwavo vanopa nhoroondo yekudyidzana kweZANU-PF nemachechi kubva kunguva yehondo, uye vanoti vane machechi vaari kudyidzana nawo kunyange pari zvino. Asi pavazokanganisa ndepekuchitaura nyaya yekuti vemachechi vari kuudza hurumende kuti pane pairi kukanganisa vaakuita zvematongerwo enyika, uye vari kuda kuita zvekubvisa hurumende vachibatana nedzimwe nyika dzekunze. Ini maonero angu ndeyekungoti vemachechi vari kungotaura zviri kuonekwa uye nekunzwikwa nevana veZimbabwe jekerere. Ndosaka tsamba yavakanyora yakatambirwa zvikuru nevanhu veZimbabwe nekuti upenyu hwaoma mukati meZimbabwe. Saka hurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvekungoti wese aipikisa ari kushanda nemapato ekunze uye ada kuibvisa pachigaro. Andione sekuti zvinhu zvinovaka nyika.
Tagara tichinzwa ivo mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachitaura kuti munyika hamuna matambudziko. Handizvo here zvinozoita kuti vafunge kuti vemakereke ava vakuda kupinda mune zvematongerwo enyika kana vachiona matambudziko asiri kuonekwa nehurumende?
Kutaura kwemutungamiri wenyika kwekuti munyika hamuna matambudziko handifungi kuti kutaura kwakanaka nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, nekuti iko zvino muZimbabwe hamuna chakamira zvakanaka mune zvematongerwo enyika. Inongova mhirizhonga, vanhu vanongorwa, mapurisa anorova vanhu, kune zvinyunyuto zvakawanda zviri kubva kuvanhuwo zvavo kumapolitical parties anopikisa nemapato anozvimirira ega, ma-non-government organizations. Kune zvichemo kwese kwese. Saka kuti hurumende iti iyo munyika hamuna dambudziko inoita sekuti hurumende iyi yakapofumara uye haina nzeve dzokunzwa kuti vanhu vairi kutungamira vari kumbofungei uye vari kunzwa sei. Chechi nekuna rimwe divi iri kuona vanhu vainotungamira vachichema vachishungurudzika zvikuru. Ndosaka yatora danho, ndirikutaura chechi yeRoman Catholic, yatora danho rekuti aiwa regai titaurewo tichitsigira zvagara zvanga zvambotaurwa nevanhu musi wa31 July. Saka hurumende inoda kuti ichinje maitiro ayo ezvinhu kuitira kuti igone kusangana nevanhu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology, Dr. Munyaradzi Ricky Mukonza, vari parunare muPretoria, South Africa, na Jonga Kandemiri we Studio 7. Vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica uye vakambovavo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, amai Hillary Clinton nezuro vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutsunungura kanzura weMDC mumasvingo vaGodfrey Kurawone nevamwe vose vari muusungwa. Mashoko aya ari kuuya apo sangano guru remagweta reInternational Bar Association riri kushorawo matare emunyika nekurambidza amai Beatrice Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau Hopewell Chingono mudare redzimhosva. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vakaudza vatori venhau muHarare nechipiri kuti pane vanhu vari kunyora zvemanyepo pamadandemutande nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata kweta rinorira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga.
Mashoko amai Hillary Clinton ekuti Zimbabwe ibuditse mumatorongo vasungwa vasina mhosva kusanganisira wechidiki wekuMDC Alliance Godfrey Kurawone nevamwe. Zvino yanika pachena unhu hwenyika yeZimbabwe huri kushoropodzwa pasi rose. Zvinoratidza kuti pasi rose rava kuona chokwadi chekuvhunwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika mukati meZimbabwe. Zvobisa chimiro chese neruremekedzo rwese kunyika yeZimbabwe.
Izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe?
Muchidimbu ndingati izvi zvinonyadzisa kumirira kuti nyika yeZimbabwe igoudzwa mashoko ekutsiurwa namai Hillary Clinton. Zvinhu zvaifanira kuti zvagare zvakatongoitwa nechekare vakuru veZimbabwe vachingotevera bumbiro remutemo renyika, vachitevera kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasina kumbunyikidza, pasina kushungurudza, pasina mashoko ekumhura anozobva pasi rose.
Asika makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rinoona nechekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo, vari kuti zvose izvi zviri kukonzerwa nevanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende yeAmerica kuti vasvibise zita renyika.
Vakuru vehurumende yeZimbabwe kusanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vatora tsika yakaipa yekuramba zvese zvekunyunyuta kana kushoropodzwa zvinouya. Hapana chimwe chete chavanogamuchira kana kubvuma kuti apa pareshwa. Hurumende haigoni kuenda mberi kana isingatendi kuti pane painokanganisa. Chinodiwa ndechekuti hurumende irege kuramba ichingoramba zvinhu zviri pachena zvinenge zvichionekwa pachena kuti pane dambudziko. Hurumende yeZimbabwe ngaikumbire kana kutaura nemasangano makuru ekunze kusanganisira United Nations kana African Union kana SADC kuti vapinde vaite tsvagurudzo, vaongorore, vazvionere kuti dambudziko riri papi. Nekuti vanhu vese kana vachichema, vana veZimbabwe vachichema, mabishop ekuRoma vachichema, Zimbabwe Council of Churches achichema, vatungamiri vemakereke ese vemasangano akazvimiririra, hurumende yega ndiyo ingafunga kuti iri kutaura chokwadi. Vanhu vamwe vese vanokunyepa, hazvigoni izvozvo. Ngaigamuchire kuti zviro kwazvo iri padambudziko guru rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Vadewa mavhinga vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Miriri wezengeza West mparamende va Job Sikala vanoti mapurisa haasi kutaura chokwadi panyaya kuti ari kuda kuvasunga, sezvo mapurisa aya akaudza magweta avo kuti haasi kuvatsvaga asi nekune rumwe rutivi achiburitsa mashoko mumadande mutande pamwe nemunhepfenyuro achiti ari kuvatsvaka. Vasikala vanoti havasi kuda kuzvipira kumapurisa kudzamara mapurisa abudira pachena magweta avo kuti vane mhosva yakaparwa here. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRachel weStudio 7.
Kurama kwandiri kuita ndiri kurarama nevana veZimbabwe mavillagers atinawo tichionesana nyaya dzenyika uye kuti nyika yakamira sei. Utano ndakasimba zvikuru uye zvekare ndoda kuudza vana veZimbabwe kuti ndiri mumahigh spirits. I'm prepared kuti chinosongana nene ngachisongane kusvika apo tese tichange tichizofara tawana kusununguka kusere.
Vatsigiri venyu nevanhu vakawanda muZimbabwe vari kutarisira kuti vanzwe kwamuri kuti muchasvika rini muchigara makawanda.
Ini handina kuwanda. Kana munhu anoti ndakawanda munhu iye anonyepa. Ndiri munhu akazvigarirwa kwandiri kugara ende muno muZimbabwe sumwana muZimbabwe hakuna kwandinonzi unofanira kugara kwakati. Saka ndichizvi ndakawanda ndenge ndichinge mumwe munhu anenge akavanda mupako kana kuti kupi. Dzakangobva ndikanogara pandinoona kuti ndinenge ndichifefeterwa nemhepo uye zvekare kukuti ndinenge ndichikwanisa kuita mabasa evana veZimbabwe akasununguka pasina kufiringwa kana kuti kukanganiswa naamwe vanhu vanenge vasingazivi vanenge vachikutsvaka vasingazivi kuti agenda yavo ndiye. Ndinotoenda kumagrosa kumabhotoro soo kuno ndichionana navanhu ndichitaura navanhu zuva nezuva.
Vasikala, mapurisa ari kuti ari kukutsvakai? Kana mapurisa ari kukutsvakai, muri kudii kuzvipira kumapurisa aya?
Ndakatuma magweta angu kuti vandobvunza kumapurisa kuti zviro kwazvo here kuti muri kunditsvaka. Jeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaenda vakanobvunza kumapurisa kuLaw and Order kuti muri kutsvaka here vasikala. Vakati vasikala hativatsvaki. Asi panguva iyo yavakanga vachiti vasikala hativatsvaki, kune vanhu vakanga vachiuya vakabata zvombo zvepfuti vachida kundivandira kuti vandibvute kubva pamba pangu. Zvapedza izvozvo, muzvare Beatrice Mutetwa akadzokera futi zvakare kuLaw and Order akandobvunza kuti muri kutsvaka here client yangu inonzi Job Scar. Ini ndikataura ndikati muri kunditsvaka here ndiuye pese apa vakanga vachiudzwa chinzi vasikala hatisi kuvatsvaka. So ndakanga ndaona kuti mweya wavo handana kuisisa kuti ivo vanoti havasi kunditsvaka, asi mumaredhiyo vanodanidzira vachiti tiri kutsvaka vasikala. Handina kuziva kuti zvinoreve chii.
Vasikala muri nhengo yeNational Assembly, pamusoro pezvo muri nhengo huru yeMDC Alliance semutedzeri wasachigaro. Hamuoni here kuti kusazvipira kumapurisa muchiziva kuti imi muri kutsvagwa, sezvo mataura kuti izvo munonzwa pamaredhiyo vachiti vari kukutsvagai, munenge muchitotyorawo mitemo yenyika?
Zvokutaura kwandaita pakutanga kuti magweta angu akaenda kumapurisa kundofunza kuti muri kutsvaka here client yedu. Mapurisa vakaramba vakati hatisi kutsvaka vasikara. Vamwe vakaenda kaviri, muzvare Beatrice Mutetwa akaenda kamwe vachiramba kuti vanonditsvaka. So kana vachiti vanonditsvaka vachidanidzira maredhiyo, magweta angu aendako kuti vanonzwa kuti vari kunditsvaka here foshua kana kuti kwete, handioni zvichiridzisa kuti handisi kuenda kunozvipira kumapurisa. Chiripo ndechokuti hatizivi kuti ajenda yavo ndiyei, nokuti pari zvino hakuna mhosva yandakapara.
Mhuri yenyu iri kubatikana zvakadii nezviri kuitika kwamuri?
Mhuri yangu ndatova ne almost mwedzi wese ndisingazivi kuti vari kudyei kwavari ikoko, uye kuti zvinhu zvakamira sei, uye kuti zviri kufamba sei. Saka tinongoti isizvo vanofanira kuti vasimbe, nokuti ini vakatongozondiwana ndiri munhu angachingoita nyaya dzezvematongerwo enyika.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachitaura naRachel To weStudio 7 vari parunhare vari kunzvimbo yavasina kuda kudoma. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pevaimbova gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika, amai Hillary Clinton vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vose vakasungirwa nyaya dzezvematongero enyika, kusanganisira Godfrey Kuraone weMDC Alliance. MuDaily News mune nyaya pamusoro penhengo yePolitbureau, vaimbove gurukota rehurumende vachinga Dhuve vachikurudzira kuti munyika muitwe hurukuro senzira yekugadzirisa zvinhu. VaDhuve vanoti izvi zvinogona kuponesa nyika kubva mumatambudziko nekusagadzikana. Newsday rine nyaya pamusoro pemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachikurudzirawo kuti pave nekutaurirana munyika, vachikumbirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vasaita zvehasha kana paita kupesana kwepfungwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Adiko vatsigiri vese Studio 7, indinoitwa Nigel kuMpumalanga kweSA. Tiri kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kwekuita vanhu nemapurisa nemauto munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vari kushungurudzwa vanhu vasina mhaka, dei Mwari vatopindirawo, nekuti tatambudzika vana veZimbabwe. MuZimbabwe hamusina mabasa, vanoda kuenda kuchikoro kungoenda zvekuti vagowana ruzivo, asi kutaura chokwadi, mabasa munyika yeZimbabwe hamusina. Kushungurudzwa kwavanhu kwanyanya muZimbabwe.
Makadiko vanangu majonga kande mire na wamo wese Studio 7 ni watiriri wese wakatiri rapani zinunguwa. Nindronzi zola ndribunu ku South Africa taura mpangwa yoyinu jiti mkoma. Pani awa varikuta ura kuti jobu sikala ngazi mwe MDC wakuruwe batu. Vajiti nivano ndewe MDC ndewe opposition. Arikushoropo dziriza nupifu. Iwo variwe MDC. Ngapa nyatso pungoro waipapo vatereri nyatso ungoro rai kuti vana wa EMDC erika na EMDC kupe hiyo. Iri kudedzera kuti sei ZANU-PF ya shoropodzwa. Istiri opposition, opposition ni chi. Andi ndo kushoropodza kwa cheko. Ndo kutakwa kuti kushoropodzwa kuti shese shikutuwa ni ZANU shishoropodzwa. Kana wachiti nga erika kushoropodzwa saka ngazi mwa musangani. Ano zingiri wei. Ia jita basa ndo basa rakeri kushoropodza ZANU-PF. Aka sapota ZANU-PF ya to ZANU. Iva wacho varuta ura kudara ngava ungoro wenda pota zangu.
Radio Asha Maro Studio 7 tabaika na zikuru kwazo. Ini semuonero wangu ndaiona sekunge vakuru ava akavarudya mhosva dzavo dzakapara. Dai vavaro vamwe vanhu chikumbiro chamwe chekudai vaiziva nekugutsikana nemambiri akaita chimbiro chenyika vaikumbira rugero iyo mhosva dzavo dzavakaita. Nekuti ndiri kuona chito chikonzero chikuru chiri kuita kuti vanhu avarambi vari pachigaro apa kutya mhosva dzavo. Ndaiona sekunge dai vaiedza kukumbira ruregerero vasiyeni zvavari kuita bhokozi vari kutowedzera gumi pazana. Hazvimbofi zvakapera zvakadaro ende hazviperi zvakanaka takazvitarisa bhokozi apa taremerwa apa. Tiri kutoenderera mberi nekuti hatingafi tisina kumboshanda kana basa rimwe zvaro rekuti zvinozono mapension tapamudya tigere. Hatitorina titarisire kuti chazoita mabasa isu sakaberekwa after yavanoti independence. But hatisi kuona independent yacho, we are still dependent. We are not independent. Vakuru ava ngavazvione zvavari kuita kuti vari kuwedzera gumi pazana, vari kuigochera pautsi. Hazviperi zvakadai.
Magadi vachamari Studio 7 ini ndinoitawo kuzvambira ndiri kuno kuDubai. Concerning situation yeZimbabwe zvina zvinaomera zvakanaka. President Mnangagwa vanofanira kunzira vanhu tsitsi, vanofanira kuona zvido zvevanhu, kwete kungotonga kunge munhu ari kutonga masaka kana kutonga kunge munhu aziri kuziva kwaari kubva nekwaari kuenda. Tofanira kuva nesomething chinobatika. Iye zvino basa raari kuita nderekungotunga vanhu kuita achiadhakta achiita se but kuti agadzirise nyika hatina mari dzauta tawana. Saka ngaasamboti hake vana vezimbabwe vari kufarira kuti azodzinga vana Fortune Chase, azodzinga vana Obadiah Mon. Izvo hazvina kana basa because vanhu ivavo tikada kuzvitarisa in future tongozovaona futi vakudzoswa sekudzoswa kwakaitwa ana Chinamasa. Ana Chinamasa vakambobviswa paminista of finance but iye zvino totoona kuti ndeye akutorira kuZANU-PF kwacho. Saka ZANU-PF chinhu chakatongoora ichi, ngavabve vese napurezidendi wavo. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko aya anobuditsa pamire America pane zviri kuitika muChina. Kubva mugore ra 2017, China iri kuenderera mberi nekushungurudza kwayo vanhu verudzi rwechiuga vechiKyrgyz pamwe chete nevechitendero Church Muslim mudunhu reZhangjiang. Izvi zvinotevera kugadzwa muna 2016 kwaVachen Kwangho senhengo yedare repolitibro pamusoro pekuva kwavo munyori mukuru webato reCommunist Party mudunhu rinofanirwa kuzvitonga reZhangjiang uga. Uko vari mukuru zvakare wesangano riri pasi pehurumende yeChina. Kubva pavakasvika vaCheng Kwangho vakatanga kusora vanhu kuvavharira muusungwa pamwe nekuvambanikidza kudzidza gwara rebato riri kutonga. Zvese izvi zvaitwa vakanyanya kunangana nevanhu vechirudzi rweUga nevatendi vemakereke madiki. Panguva ino mazana nemazana evanhu vechiUga, vechiKyrgyz nevechitendero cheChiMuslim vari muusungwa pamusoro pezvinhu zvisina maturo zvakaita sekuregera ndebvu dzichikura kana kuramba kunwa hwahwa. Hurumende yavaDonald Trump muAmerica inoti yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu kwese kwese. Nepamusana pekushungurudzwa vanhu kuri kuitwa uku, mapazi eAmerica anoona nezvemari pamwe nerezvokudzidzana nedzimwe nyika akatemera zvirango pavakuru vanoona nezvokugadzikana mudunhu iri, vaChen Kwangho nava Wang Mingshan, mumwe wevakuru vebato muZhangjiang vaZhu Hailun, vaimbove mumwe wevakuru vaiona nezvekuchengetedzwa kwedunhu vaHuo Lu Jun, vaimbove munyori webato mudunhu iri vaSung Jinglong, uye vaimbove mutevedzeri wemunyori mudunhu iri vaPeng Jiaru. Bazi rezvemari muAmerica rakatemeravo zvirango pamakambani ehurumende paishandwa nevanhu ava, zvinoreva kuti havachabvumidzwa kupinda muAmerica, uye mari dzemakambani aya dziri muAmerica pamwe nenyika dzinodzidzana neAmerica hadzichakwanisi kutorwa kana kushandiswa. America inoti iri kurwira kuchengetedza kodzero dzevanhu vekuChina kupfuura nyika ipi zvayo. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa neChinese Communist Party chitema chikuru chisati chamboonekwa kwemakore mazhinji. Hurumende yavaTrump iri kutungamirira dzimwe nyika mukuranga China pamusoro pekudzvanyirira vanhu, kusunga vanhu, kuvavharira, kuvasora, kuvashandisa zvisina mubhadharo pamwe nekuvamanidza kusaita mhuri, vanodaro vaPompeo. VaPompeo vanotiwo America ichaenderera mberi ichitora matanho ekuranga vari kushungurudza vamwe nekudzvanyirira vanhu. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Ndafunga mazuva ataita mavideo neIlanga vasati vaparadzana, Andy Brown nekambo kake Daisy. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu 150. Mamwe makereke oshorawo tsamba yakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference. VaJob Sikala vanoti mapurisa ngaatange abuda pachena vasati vanozvipira kwaari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.